Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 18 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu apo vanga vachitaura paurongwa hwekucherechedza kusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere.
Rakakosha nekuti izuva guru ratinorangarira kusungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kuhondo. Ndoda kutenda Mwari kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yedu nemafambiro ari kuita zvinhu taakutanga kuona kwatiri kuenda.
ZANU-PF inoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richicherechedza zvakaitwa nevarwiri vehondo yerusununguko.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera sezvo zvinhu zvakaita midigari. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu vachiti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pezviuru zvevanhu vanga vari munhandare National Sports Stadium muHarare pamhemberero dzekusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga, vaMnangagwa vati vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vari kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. VaMnangagwa vati kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvizhinji zvikuru sei mutengo wechingwa kuomesera veruzhinji avo vari kutambura.
The introduction of a market-based exchange rate system is expected to stabilize.
Kuunzwa kwemusika wemari unoenderana nezvinhu zvinenge zvichiitika pamusika kuri kutarisirwa kuti kuchaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane kwenguva yakareba iri kutevera. Asi hurumende iri kushushikana nekukwidzwa kwemutengo kwakaitwa munguva shoma yadarika. Hakuna kunaka uye kwaunza kutambura kweruzhinji. Hunhu uyu huri kuitwa nevemabhizimusi vezvitoro nevemaindastri. Hauna hunhu uye hauratidze vanhu vanoda nyika yavo uye hauenderani nezviri kudiwa nehurumende yedu zvekuwandudza upfumi.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevemabhizimusi, mumwe mugari wemuHarare anga ari pachiitiko ichi vaCaleb Tsikirai vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushaikwa pamwe nekudhura kuri kuita mafuta edzimotokari kuitira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru.
Chekutanga hanzi mapraizi ezvinhu adzike, but kuti zvinhu zvidzike fuel inofanira kutanga yadzika. Mapraizi efuel kana ari hai hapana chinoitika. So fuel prices dzakadzika and availability of fuel chinhu zvese zvinostabilize. Saka chekutangisisa tangisisa ngatange tagadzisa pafuel. If fuel is available zvese zvinoita mapraizi anodzika, zvinhu zvese zvinodzoka back to normal. Mapraizi efuel ngaadzike.
vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo mizhinji kuti inangane nebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuramba ichitaurira nenyika dzekumavirira senzira yekuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi. Vamunangagwa vakurudzira nyika dzekumavirira idzi kuti dzibvise zvirango zvavati zvakatemerwa vamwe vari muhurumende yavo vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo.
We, however, call for the unconditional removal of the illegal and unjustified.
Zvichakadaro, tinoda kuti zvirango zveupfumi izvo zvisiri pamutemo zvatakaisirwa zvibviswe kuitira kuti nyika yedu isimukire chizere pasina chibiga inzu.
Asi America neBritain dzinoti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa maitiro ehurumende yavo kuitira kuti munyika muve nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti mitemo inodzvanyirira veruzhinji ibviswe. Maererano nedingindira remhemberero dzegore rino iro ranga richisimbaradza nyaya yekuendeswa kwemasimba neupfumi kumatunhu, vamunangagwa vatiwo vanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanofanira kuwana chouviri kubva muzviwanikwa zvenyika zviri mumatunhu avagere. Vatiwo vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende huri kubva munyika dzepasi rose rwakanangana nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Gore rino nderechipiri vamunangagwa vachitaura semutungamiriri wenyika paurongwa hwekucherechedza kuwana kuzvitonga kwenyika zvichitevera kutora masimba kwavakaita muna mbudzi 2017 apo vaive mutungamiriri wenyika varobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 apo vamugabe vakasarudzwa semutungamiriri wehurumende mushure mehondo yerusununguko yakaitwa makore manomwe. Kubva ipapo vamugabe vakaramba vari panyanga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazobviswa pachigaro nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvichakadaro, muutungamiri webato guru rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera uye havawirirane nemashoko avamunangagwa ekuti vari kugadzirisa zvinhu. Vati vebato guru rinopikisa uye rine nhengo muparamende havana kukokwa kumabiko aitwa kunational sports stadium aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 89 muzimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kweruzhinji, asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira. Pane vashoma vari kudya vachiguta, vazhinji vachitambura nokunonga sosve nemuromo. Unozviziva kuti kana uchigara mukandini hauchai ususu, kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu, asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa. Tine migodhi, madiamond, goridhe, lithium zvakasiyana-siyana, coal zvinoshayikwa kune dzimwe nyika, maminerals anosvika kudarika 60, asi hapana chine vana vezimbabwe. Zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Mureza wakadzikwa kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka. Hatina mureza woupenyu, hatina mureza wekurarama, hatina mureza weugaro, hatina mureza wemufaro, hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu tichidyawo chine mukaka wenyika yedu. Vashoma ndo vari kudya, asi vazhinji vari kutambudzika, vari chidyiwa, vari kuti vange vachidya.
Vamunangagwa vachitaura kunational sports stadium vativo vachagadzirisa zvinhu zvakawanda vachikurudzira kuti vanhu vabatane munyika.
Aiwazve muromo audzarirwi nerwizi. Takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yezimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane, vataurirane. Ndakagaro taura ndikati zvanza zvinogezana, tiri ibvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Nyika inoonesana nekuvandudzana mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Saka ndakati kuna vamunangagwa, uyai tigokedzane njere isu tinadzo, uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe. Vanhu vawane mabasa, vanhu vawane muzvipatara mishonga, vanoshanda muhurumende vari kutambura, vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi. Zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tichapedza bongozozo riri munyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuti gadisa tiende mberi.
Vachamisa manga makoko here kumhemberero dze National Sports Stadium dzanasi?
Iso hatina kunge takokwa, tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu, tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi. Saka tinongoti ngavaita havo zvikoni zvikoni nemba yedu negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kutitiza, hakuna munhu anogona kufudza mbudzi dzemurimi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare kuBulawayo. Kunyange hazvo hurumende neZuro yakakurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo yezvinhu, ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti mitengo haina kudzikiswa uye zvinhu zvakawedzerwa mitengo zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa, upfu nezvimwe. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu uye iri kukurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo, kwete kuda kuimanikidza kuti vazopindira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hurumende yeSecond Republic inoda zvokutaurirana zvakakwana, sei ava vakangoita unilateral raise prices overnight vasina kanombotaura negovernment, which is actually is not in the spirit of the Second Republic.
Saka pacha gadziriswa sei, hurumende iri kuronga here kusangana nevemabhizimisi ava kuti
hapana togadziriswa, hurumende inobatikana nevanhu ka upenyu vanhu kana kuti pachava kuti which yavo yava kushandisa vari kuimporta and at import parity price vachipuhwa futi mari nereserve bank. Zvekuti kuti tichiona kuti zvaita kuti vakwidze overnight kubva $1.80 kuenda $3.80 unobva watoshaya kuti chii. Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kuri kuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka, chingwa ndo chinoriponesa mhuri dzese. Mhuri inomwa tii yotosfera nechingwa. Saka kana chingwa chaakushayikwa hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Ko zvavari kuchema chemawo kuti mutengo wemafuta edzimotokari ndo uri kupa kuti zvinhu zviti wedzerei?
Mutengo wemafuta emotokari ari kuita mari nhai blessing. Ukakwatarisa kuti dollar something US dollar, $1.25. In the region ukatarisa maprices efuel akamira sei. Tinodawo kuti tigare zvakanaka, hurumende haidi zvokuita maprice controls but at the same time havangavaregeri vanhu vaakuramba vachingoshutika zvavari kuita izvo. So nyaya inoda kuti itaurwa, haisiyo nzira yatingade nayo kuti tishande nayo nokuti haisiyo spirit yeSecond Republic. President chaivo akadaidza macaptains of industry State House kuti vataure zvinenge zvichishupa tichionesana, but zvakaitwa izvi zvakaitwa kutonzi eve of independence totozotanga kutanga kufunga kuti asi zvine imwe motive. Panga pachingotaurirwana, hapana pakambotadza kutaurirana. President wedu anodeedza vese vachiuya kuti ngatitaurirane apa. Handizive kuti chakaitika, just tiri kupinda muindependence pakangofunga kuita kwidza prize kana minister weindustry and commerce anga asingatombozviziva.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanamuzvina bhizimisi vari kurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yeuremu hwemari yekunze yemaUnited States dollars, sezvo kukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari iyi. Amai Alice Chisimo vane chitoro chavo munyika vanoti kurudziro yemutungamiri wenyika nemamwe makurukota avo yekuti mitengo idzikiswe inonetsa kuteedzera, sezvo mari yekunze yavanoshandisa ichitengwa pamukoto pane dzimwe nguva. Mabelas Mhlanganya uyo Studio 7 abata amai Chisimo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chinoitika muzvari Mavelas ndechekudai, isusu zvinhu zvedu tinotengawo kunze kwenyika kumaneighboring countries edu and havadi bhondi rediri. Saka isusu tinotomanikidzwa kutengawo currency yekunze, for instance kana ari maranzi kana ari maus kuzotenga zvinhu kunana South Africa, Tanzania, China. Izvi ndo zvinozotimanikidzawo kuti tikwidzewo mitengo yedu, sekuti pamaketi pari kutengeswa foreign currency iyi pari kukwira. For instance yaakunzi yaakuma 1:490 vamwe vari kutoti 500. Apa isu vanhu tiri kuvatengesera hembe dzedu tichiswaipa tichishandisa mamachines kana eco cash. Ofiki eco cash iyoyo ndo iri kureitwa maprize wayo kuti tiende kubhengi tinoti vatipowo kana iriri bhondi kana chiri chii, tikulimitwa you'd find zvinonzi each week unopuwa 300 mari pamwe ndatengesa kana zve 5,000 asidono kwa wiki itipera ndukupuwa zimari 300 hard cash. Jirukuti maniki doti sumari nengeri maakaunti toito kukitenga foreign currency through RTGS. Do jirukuti tau kuti susu kuize mapesu kuti susu tukata tenge siti chizambe taka chama prize aripaya ma business anovara.
Imi sada na mjina business munotambira sei mazwi ava munangagwa ekuti amufanire kuramba muchikwidza zvino zvinorerei kwamuri
tungamiri zvavatitaura kuti tisakwidze maprize kutotaura kuti varaika mabusiness for instance chingwa chaicho mushopu vakutoreta ukazviona chingwa chakuita $3.50 zvangofanira kuti tiri kuita $1 of which it's not even $1 because rate here US rate kuti determine maprize atiri kukwidza nawo tikaramba takangoita spam price paari kutovhara mashopu edai.
Zvakamira zvakadaro zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa kuti imi musarambewo muchikwidza mitengo sevana muzvina bhizinesi.
Isu chatinoda kungoti tiwanewo mari mumabhanga imomo and nekuti vabvisewo vanhu mumastriti vari kuita mapraiza isusu chatiri kuona mapraiza ari kudeterminwa nemastriti venders emari macash dealers ari murodaya of which tiri kunzwa kuti pane kahuri karimo kane vakuru vakuru saka vakabvisa vanhu mumastriti vavo vanhu tikakwanisa kuwanawo mari kumabhengi aiwa zvino zvikangoendekawo zvakanaka aiwa hatikwidzewo mapraiza.
Tombotarisa kuti nhasi izuva reindependence kana kuti kuzvitonga kuzere mise vemabhizimisi muri kuripembererawo se.
Hapana kupemberera fanika ndiri nenditori mumagumbeza nditori kumba saka vanhu havasi kufara dai vaonawo zvekuita nemitengo iyi munhu wese shuga chaiyo inoita $6 2kg yeshuga kana ndimiwo upo enda times 2 10kg enda times 2 price hapana chekupemberera muzimbabwe zvinhu zviri kuomera in ordinary person.
Avo vanga vari muzvina bhizimisi amai Alice Chisimo vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea iri kusimbaradza nyaya yekuti gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo havafanire kuva nechekuita nenhaurirano dzinobata urongwa hwenyika iyi hwezvombo zvenyuclear. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muNorth Korea vaKon Yong-un vati hurumende yavo inoda mumwe munhu asiri vaPompeo anozvibata uye anoratidza ukuru neudzamu mukutaurirana kwavo. Gwaro raburitswa nhasi rakaitwa negweta vaRobert Mueller rinoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotsvaga nzira dzekuda kuti vaMueller vabviswe pabasa ravo rekuferefeta nyaya inechekuita nekupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Gwaro raburitswa nhasi iri raburitswa negweta guru renyika yeAmerica vaWilliam Barr uye rine zvimwe zvinhu zvabviswa kubva pamapeji mazana mana uye rinotiwo muna chikumi 2017 vaTrump vakaudza gweta remuzinda wavo weWhite House vaDon McGahn kuti vaMueller vabviswe pabasa sezvo vaive nedivi ravainge vachirerekera. Gwaro iri rinotiwo vaMcGahn havana kuita zvavakange vaudzwa vachiti zvaive nani kuti ivo vasiye basa pane kutanga nyaya yaizonetsa zvikuru munyika zvakafanana neyainzi Saturday Night Massacre mashoko anoshandiswa zvitevera zvakaitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaRichard Nixon avo vakadzinga vachengetedzi vemitemo muna gumiguri 1973 zvitevera kubuda kweuori weWatergate. Gwaro iri risati rabuditswa vabva vaudza vatori venhau kuti ongororo yavaMueller inochenura vaTrump panyaya yavanga vachifungidzirwa kuti vakashanda neRussia uye kuti pavakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump havana kuvhiringidza mashandiro nemaferefeterwo enyaya navaMueller. Komiti yedare reparamende izere nhengo dzebato rinopikisa remaDemocrats yaburitsa nhasi gwaro rekuti vaMueller vaende kunobvunzurudzwa nekomiti nekukurumidza. Nyika dzakawanda kubva muAfrica nekunze kwenyika dzakaita seAmerica neRussia dzatumira mashoko ekukorokotedza Zimbabwe pamakore pasana. Asi apo vanhu muZimbabwe vari pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika iri munyika hamuna zvachose kuti karwirwa hondenguko izvozvo kuti kwete. Vamwe vati vatungamiri vezvematongo enyika varasa gwara rehondo. Asi vamwe vanoti zvinotora nguva kugadzirisa zvinhu vachiti hurumende iri kuedza nepinogona. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende yeZANU PF inofanira kuona kuti vanhu vapiwa masimba anochengetedzwa nemitemo paminda yavo sezvo vanhu vakaenda kuhondo kunorwira nyaya yevhu. Bato iri rinotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavakagara vasina kwekuenda. Mukuzeya nezvenyaya yezuva rekuwana kuzvitonga kuzere iyi, Tabata Sachigaro Tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire uye Sachigaro weZANU PF kuUK Province vaMashau Gore. Totanga kunzwa kubva kuna vaGore nezvekukosha kwezuva ranhasi.
Rakakosha nekuti izuva guru ratinorangarira kusunungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kuhondo. Ndoda kutenda Mwari kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yedu nemafambiro ari kuita zvinhu takutanga kuona kwatiri kuenda, kwatiri kuratidzwa. Yes, zvinogona kumbotirwadzei hazvo izvezvi, asi tinoziva kuti ndizvo zvinoita kana murwere ada kunopona zvinombosimbirira zvikuru, asi ruponeso runenge rwada kuti ase rwada kusvika. Saka ini ndinodaira nekutenda kuti kwatiri kuenda ndokwakanaka, kwatiri kubva ndokwanga kuri kumawere.
Vamawarire, munoonawo sei zuva rekuwana kuzvitonga kuzere?
Isusu rinotiyeuchidza zvakarwirwa nevakatisiya nevachiripo, richitiudzazve kuti takaseenzesa pfuti kuti tiwane mukana, kwete wokuramba tichiseenzesa pfuti kuti tive nehurumende, asi kuti tive nemukana wokuti tive yainzi madziva iwayo one man one vote. Asi iye zvino zvataakuona manje yava one gun 2 million votes. Ndoo zvataa kuti aiwa izvozvo. Tasiya zvakaita kuti vechidiki, mungaziva vaZulu kuti vazhinji vakaenda kundorwira nyika ino kuti tive nekusununguka, yatinoti political independence yatinayo iyi, vanga vari vechidiki. Saka naizvozvo isusu pazuva ranhasi tinoona kukosha kwevechidiki, kukosha kwekuzvipira kwevechidiki kuti vanangane neudzvanyiriri hwanga huripo panguva iyoyo, udzvanyiriri hwatichinawo even nhasi parizvi.
VaGore, munotenderana nemaonero aya here kuti panenge parasika gwara?
Handitenderi nemaonero iwayo, asi kana kufunga kuchisiyana, vanogona kufungawo mafungiro avanofunga. Asi ini ndinodayira sekutenda sechizvarwa cheZimbabwe, chakazvarwa muZimbabwe, kuti ndinorangarira zuva iro nokuziya kwatakabva. Ndinoona kuti mafambiro ari kuita zvinhu ari kufamba zvakanaka. Tine budiriro hombe yauya panguva yekubva kwatakaita pamaelection, and handione chasiyana pane zviri kuitwa, mashandirwo ari kuitwa nekwatiri kuenda. I think kwatiri kuenda kwakanaka, basa riri kuitwa rese rakanaka, hapana chekuti ndingashoropodze kana kushora. Asi ndinoda kungosevana veZimbabwe, ngatibatei pamwe chete, tishande semajuru, tivake musha wedu unonzi Zimbabwe, nekuti ndicho chinhu chikuru chatinacho. Nyika yatakapiwa, nhaka yatakapiwa nevakarwira nyika. Ngatibatanei pamwe chete, tishande, tirambe tichishanda, tichishinga tose tiri pamwe chete kuti tivandudze nyika yedu, kuti nyika yedu iende kwatiri. Kutaura kwakawanda hapana chakunovaka, chinovaka mabasa akanaka. Atiri kukurudzira kuti ngatibatei pamwe chete nehurumende yedu, ngatibatei pamwe chete vana veZimbabwe.
Vamawari,
vaZulu, mukoma ava, mukoma Mashau, mungavaregerera nekuti munhu asiri kugara munyika muno, munhu asiri kuziya zviri kuitika munyika muno, munhu anoitazve kunge asina hanya nekuti patakabva kumaelection pavari kutaura akaurawa vanhu musi wa1 August. Kune vanhu vakaurawa kubva musi wa14 January gwere rino kusvika musi wa12 March vachi enderwa mudzimba vachindo nyururwa semakonzo vachirohwa nemasocha ndo ingazi ndo nyika here yatakarwira iyoyo vari kutaura kuti hanzi zvinhu zviri kufamba chiri kufamba chacho chaicho kunesu vari kugara munyika ino hatisi kuchiona nokuti mitengo yezvinhu iri kukwira chingwa kutaura zuva ranhasi chiri kuita $3.50 mafuta edzimotikari ekufambisa haawanikwe kunyange zvazvo aakudhura achiita $3.44 per lita imwe chete
mutauriri webato rinopikisa renational patriotic front vajelas mawarire vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wezanu pf kuuk province vamashaogore vachitaura vari parunare kubritain kwakare yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media chirongwa chatinopakurirwa namavelas musanganyahuye
pachirongwa chedu chelet's talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
halo makadi
tiri wadi makadi yenyu
muri kutaura natafara makuyana ndiri kuchipinge kuchipinge kusaidi kwatiri kuri nanhu hatina kuwirwa nedambudziko remafashafu
ko nyaya iyi yekukwira kwaita zvinhu kwakamira sei
zvinhu zviri kuoma especially kubva pana zuru upfu taimbohutenga $35.50 kg but izvezvizvi ndakatoona zuro enrichards wakutoita dollars apa kwatinoshanda kwacho tinohorawo $150 vanga ari mayusa zvaa zviri nani because 50 kg taigona kuitenga kana kuti ne $13 zvacho zvaibatana but izvezvizvi kuti patinoshanda pacho tinopuwa $5 pazuva but kuti kukwire transport yekuendako nekudzoka toda $4 saka zvaoma
saka poitwa sei semaonero enyu
ini sekuona kwangu dai ivo vakangokwidzawo mari dzedu dzedza patinoshanda ndofunga zvinoenderanawo nekumarket kwatinotenga zvinhu but problem iripo ndeyekuti tinoshanda but kwatinotenga zvinhu kunodhura but kwatinoshanda mari haisi kukwira saka ndokuoma kuri kuita zvinhu muzimbabwe
regai tiende kuna Auntie Hilda Mkomo vari kubritain makadii kuAuntie Hilda
zvemakadii pfungwa dzangu dziri kutorwadza ndikusaita kutenderera musoro ndakaenda kumushana December ndikadzoka kuno mid January ndikadzokera izvozvina ndiri kumushana kauya mari mezuva maprizes vari kungotaura zvechingwa chete everything grocery everyday life you can't manage kugara muzimbabwe because panika isu tagogara kure unenge uchiona tikosaka vanhu vari muno vari kurarama chirudzi hapana chisina kukwira hapana kubva kusipo grocery iweyo yacho iri kutonesa
saka poitwa sei
chida kuitika ndezvekuti ivo vari mupower president Mnangagwa ndo vane simba rokuti vagone kuona kuti maomero aita upenyu wese zvino necyclone yakaitika ka zvinochemedza mufunge vanhu vari kupfa nenzara kuchaya chekudya kuchaya anything chokuti urarame mvura haina kunaya and the most thing gore rino tiri kurwadza kune drought kwaita drought kwaita economy munyika hamuna mari munyika hamuna chiri kuendeka chero vari kushanda chaivo chaivo masalaries avo ari low than chikafu chiri kudyiwa handizivi kuti vari kurarama sei zvanga zvichida kuti ivo vamunangagwa munhu akagara ari muhurumende kubvira kudhara vaone kuti pangagadzirikwa sei kuti vateketudze upenyu tisingatauri kana kuhealth sector ndandiri kwaizvozvo baba vangu wasnd well kuenda kumahospital kumadoctors kuroora mukadzi kana usina mari hatisi kunyeberana unongonyorerwa prescription zvinhu zvese zviri kudhura x-ray matablets everything chero ukapinda mana okekie mukudhara wangu wachine $50 unogona kunongwana unga chingwa bataind everything kwanisike
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous uye pamutambo watambwa nhasi kunational sports stadium weindependence cup highlanders yarova iyo dynamos 2-0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvirongwa zvinoteera muchirongwa chelive talk na8 pm tiri kutarisa nyaya yekuwana kuzvitonga kwenyika pachitaurwepo nemadzimai kana kuti women's round table kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai mashoko kupanhamba dzinoti 001-202-465-0318 aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiya emina Chris Gande munhau dzeIsindebele ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soko isika disenda